manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri ndira 30/2018
makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC
Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vari kukurudzira nhengo dzepato ravo kuti dzibatane kuitira kuti vakunde musarudzo.
Mutungamiri wa America va Donald Trump votaura pa State of the Nation address vachiburitsa hurongwa hwavo hwekurambidza vanhu vekune dzimwe nyika kuuya muAmerica.
Varwiri vekodzero dzevanhu vanoungana muHarare vachirangarira vaitaidza mara avo vakapambwa vakatsakatika makore matatu apfuura nevanofungidzirwa kuti vasori.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutura mashoko akakosha manheru ano kana kuti State of the Nation address apo vanonzi vachaburitsa pachena urongwa hwavo hwekudzivirira vanhu vekune dzimwe nyika kuti vasauye kuAmerica. VaTrump munhu anozikanwa zvikuru nekugara achishoropodza vekune dzimwe nyika. VaTrump vanonzi vachabvumidza kuti vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru vasina magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo vapiwe magwaro aya asi vachatora matanhu akasimba ekudzivirira vekune dzimwe nyika kuti vaunze hama dzavo zviri pamutemo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti zviri kuda kuitwa navaTrump izvi hazvina kunaka zvachose.
Ini ndinoona kuti nyaya iri kuhuya vaTrump yekuti vanoda kuti kuAmerica kuve vanhu vashoma havasi kutarisa kuvachinzwisisa kuti America namabambo ayo yakatangira pati. Nokuti nyika yeAmerica inonzi is a nation of immigrants. Tese tine kwatakabva, tese tine kwatakauya. Tikabata vaTrump tikangotsvaka padhuze-dhuze kuya around 1928 totoona kuti sekuru wavo vanga vachitobvawo kuGermany. Tikatarisa mudzimai wavo akatobvawo kune imwe nyika. Tikatarisa vanhu vese vari muAmerica munhu wese ane kwaakabva kunze kwemanative americans mashoma-shoma. Saka tiri kuti vaTrump havasi kunzwisisa position yeUnited States kuti United States inyika yakavakwa nemaimmigrants, inyika iri zvairi kuburikidza nemaimmigrants. Saka izvozvo vaTrump tingati havasi kunyatsokubatisisa mavalues eAmerica yekuti America pachingwanzi it belongs to all who live in it. Hatibatanidzwi muAmerica neropa kana kuti nenhoroondo yedu asi tobatanidzwa nemafungiro edu nezvatinokoshesa tese tiri maamericans kuburikidza nemavalues edu.
Vanonzizve vaTrump vachange vachitsvaga kuti kuidzikwe mutemo uchange uchidzivirira munhu kuti aunze vabereki vake kana kuti hama dzake. Kana uri murume uchange uchibvumidzwa chete kuhunza kuAmerica mukadzi wako nevana vako. Kana uri mukadzi uchange uchibvumidzwa chete kuunza murume wako nevana. Muri kuona zvichibudirira here izvi zvichitambirwa nenhengo dzedare reCongress?
ipapo panogona kunesa nokuti pari zvino iri kuzi close family mukadzi tikati maspouse nevana then nevabereki ipapo tinoona vaTrump zvinogona kuvanetsa kuti vachinje nokuti mamiriro akaita mutemo wekuunza kana wemapetitions wokunza hama muamerica weimmigration zvautori zvinenge zviri nani chose nokuti even chokuunza vanozofanira tikati masiblings aya iprocess yekutora almost 10 to 15 years saka hazvito zvokuti vaTrump vari kutaura nyaya yekuti ange munhu akatonziwa ogara muamerica wotounza raini rose kana guta rose rotobva rateera dunhu rose robva rauya kuamerica hazvina kumbofanana izvozvo
Dr. Wangu Mazodze vanoongorora nezvematongero enyika pamwe nekodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunhare kunew york namutungamiri Nkomo westudio 7
Mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimiririra ega vanoti kuchichidzirwa kuri kuitwa vanhu nenyaya yemavoter registration slips kuchaita kuti sarudzo dzitadze kuve dzakachena Taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti vatsigirwawo munzvimbo dzakasiyana-siyana mumatunhu ematebeleland vanoti vave kutya kuvhota panguva yesarudzo uye vari kutyira upenyu hwavo nekuda kwekutyisidzirwa vamaposa vanoti kumaruwa enzvimbo dzakadai sekunkai negwanda vanofungidzirwa kuti vamwe vatsigiri vebato rezanu pf mamwe madzishe pamwe nemamwe masabhuku vari kumanikidza vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kuti vavaratidze maregistration slips avo
maitikiro ari kuita nyaya yemavoter registration slips ndiyo nzira yakashandiswa munguva yema80s paiurawa vanhu vanhu vaiuya vogadha information vozodzoka vachitora vanhu vavaya vanga vachitorera information havanambowanikwa kusvika nasuno ndo vakazara mumamasgrace tine nyaya yatiri kuteverera kugwanda kwatiri kutarisirwa kuti tichange tichienda kumatare dzimhosva nekuda kwenyaya iyo yemaslips apo zanupf iri kudaidza vanhu kumusangano community yese vovamanikidzira kuti vavape maslips avo vachitora vachinyora information idzodzo dzepasi zvinova zviri kuchisidzira vanhu zvakare munzvimbo iyoyo
murongi wemabasa mune rimwe bato rinopikisa reeconomic reform agenda vati neihwande vanoti kutyisidzirwa kwevanhu nenyaya yemaregistration slips hakuzi kuitika kumaruwa chete asi kuti kuri kuitikawo mune dzimwe nzvimbo mumadhorobha
tanga chizvinzwawo zviri kuitika mumareserva pati nemumadhorobha zviri kuitika kune mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kuteerera vanhu vachiregister maserial number emavoter registration slip saka zvinhu zvatikatshamidza kuti ko handivhote yemunhu itsi secret and let's also respect iyo nyaya yekuti vanhu vachinoregister environment yachona ive also free and fair
mutauriri webato remdc inotungamirwa navawalsh memnwive vakurawo nechiwai vanoti bato ravowo riri kutambira mashoko ekutyisidzirwa kumwe chete kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti vezimbabwe electoral commission vanenge vari kudzamba-dzamba pakugadzirisa nyaya iyi asi vanoti zvisinei nekutyisidzirwa uku vanhu munyika vanofanirwa kuramba vachienda kunonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vachisimbisa kuti hapana munhu anokwanisa kuziva kuti mumwe munhu avhotera ani nekuti kuvhota uku kunoitwa muchivande
takagamuchira mareports kubva kumaprovhinzi ese emuno muzimbabwe ekutaura kuti pane vanhu vezanupf vari kufamba door to door vachibvunza maregistration slips takakwidza nyaya yedu kumusoro kuzimbabwe electoral commission asi vanhu vezeki vari kungodzamba-dzamba havasi kuda kududza kana kubudisa gwaro rinoratidza kuti havanotsutsumwa pamusoro pezviri kuitwa nezanupf zanupf iri kuita madiro ateera okusona dhirezi vakashandika vatoratidza masainzi okuvhunduka nokuvhundutsira vanhu tinoshamisika zvekuti mapurisa vari kuramba vakatarisa zvinhu zvakadai zvichiitika
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubato rezanu pf panyaya iyi mukuru wesangano rehashtag this constitution our constitution muzvare Abigail Mupambi vanoti sangano ravo riri kushushikana nenyaya yekuti kutyisidzirwa kwevanhu kwakadai kunoita kuti sarudzo dzisazove dzakachena
nyaya dzatiri kugamuchira sechokwadi kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika asi chandingada kutaura ndechekuti nyaya idzi dziri kuitika zviri kunze kwemutemo hazvisi kunze kwemutemo chete zvinotokanganisa kunyange yatingati Nandari ingange ichizoitirwa ma election inenge isisina kumira yakati chechetere. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu kana vatanga kuchitidzirwa nepatakamira izvozvi kuti tizogona kuti vanhu ivavo vavhote vakasununguka vachisarudza mutungamiriri wavanoda zvenge zvisakwanisike.
Mutauriri wesangano reelection resource center vaMoses Chibaya vanoti sangano ravo riri kushushikanawo nekuchorwa kwekodzero dzevanhu, uye vanoti vezeki vanofanirwa kuita kuti vemapato anoda kukwikwidza musarudzo vasaine gwaro recode of conduct of political parties, vachitiwo panofanirwa kuve nezviga zvakajeka zvekuti chii chinoitika kune vatsigiri vemapato pamwe nemapato avo kana vachinge vatyora mitemo ine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri vari kukurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzibatane kuitira kuti vakunde musarudzo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vanga vachishanyira mhuri dzevanhu vakafa nechirwere chekorera muchegutu, vaMudzuri vakurudzira zvikuru nhengo dzavo kuti dzibatane kuitira kuti dzikunde musarudzo dzegore rino. vaMudzuri vati bato reZANUPF rakatoparara kare sezvo nhengo dzaro dziri kuuya mumusasa mukuru weMDC.
Vamwe vese vari kudzodzera kusaidi varikuda kutouya kwatii zvitovavhurirawo big tent kutoya chitezvo. Saka zvinodiwa kuti tizive kuti tiri kudhila nevanhu vakaparara izvo ngari chibatana tinozvisa tombobvamu kana une faction yawakapinda budamo kuite zvemusangano.
Asi patabvunza vaMudzuri kuti sei nhengo dzemubatanidzwa weMDC Alliance dzava kutungana, vaMudzuri vati kusawirana kuri kuitika kuHarare East kuri kukonzerwa nekupesana kuri mubato ravo. vaMudzuri vati vakaudzwa navaObed Gutu kuti havasi ivo vakafambisa mashoko ekuti vari kuda kukwikwidza munzvimbo yeHarare East.
Vanhu muri kukonzendedzwa nezvinhu zvekubuda paWhatsApp. Ndakatotaura na vaGutu vaitaura vasiwa vakaisa zvimaposta zviya. Saka kune vanhu vaakutopindirawo vari kubva kunze vari kurwisanisa vanhu. Zvinhu zvese zviyai zvinotaurika hazvina kana problemu nekuti hazvidzisitiki. Panongoita vanakamboita rimwe soko vanhu vari kuwanza pamaWhatsApp dzimwe vachitokrieterana zvinhu zvakaipa. Saka ndaichitaura nyaya yeWhatsApp kuti iri kukanganisa vachitukana.
Zvinonzi nzvimbo yeHarare East yakapiwa kuti imiririrwe musarudzo nenhengo yebato rePeople's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti pasi peurongwa hwechibvumirano chemubatanidzwa wemapato. Bato ravaBiti ndiro rinosarudza munhu waro anokodzera kunge achimirira MDC Alliance musarudzo yemuHarare East. Vachitaura pamusangano wavaitira pane imwe imba yenhengo yavo muchegutu sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati nhengo dzose dziri mubatanidzwa dzakakosha nekuti pane zvadzinounza mumubatanidzwa uyu.
Zanondonga toda vhoti yemandau as the block vana sisikosorera vana musariri vaa tikati hamuchatorani vangoti hati votserei sare ndonga yose inodini zvino kana mukatuma Komichi kokwedu kushanyi wedu uripi ndo strength yavo yatisina.
Panyaya yechirwere chekorera vaMudzuri vati hurumende iripo iri kutadza kupa mari kumakanzuru inoita zvikamu zvishanu kubva muzana pabhajeti ravo. Izvi zvinotsigirwa nachiremba mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West vaBlessing Masocha vanoti mararamiro evanhu haasi kushanduka kubvira pakamboita chirwere chekorera mugore ra2008 na2009 apo vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu. Vanhu vana vafa muchegutu kubva musi wa8 ndira kusvika pari zvino, uye vamwe makumi mapfumbamwe vakarapwa mwedzi uno mushure mekurwara nechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini apa Chiguriwa.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vachitaridza kusatya kusungwa, mutungamiri webato rinopikisa mukinya vaRaila Odinga vapinda muhurongwa hwekuzvigadza semutungamiriri wenyika iyi. Chirongwa ichi chaitirwa munzvimbo yekutandarira muNairobi. VaOdinga avo vava nemakore makumi manomwe nematatu vazvitoresa mhiko yekushandira nyika semutungamiriri wayo paurongwa hwapindwa nezuru nezuru zvevanhu zvanga zvichivakurudzira nhasi muUhuru Park.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati America yatora danho rine huEPCC nokuburitsa kwayaita mashoko anoburitsa hupfumi pamwe nevakuru mune zvamatongerwo enyika vanodyidzana nehurumende yemuRussia. Asi vati hurumende yavo haina hurongwa hwekuitawo zvaitwa neAmerica.
Kambani ye Brand Me International yakabatana nemamwe makambani munyika vachishanda neZim Trade neZimbabwe Investment Authority vari kuparura chirongwa chekuunganidza vemabhizimisi munyika dzemuAfrica kunyanya yeZimbabwe. Musangano uyu wemazuva maviri uri kuitwa muHarare mukutanga kwakukadzi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunge vari mutauri mukuru pamusangano uyu. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mukuru wevari kuronga nezvavo varizve nhengo yebhodhi reZimbabwe Investment Authority amai Josi Mahachi kuti tinzwe zvizhinji.
Alright, ndinokutendai nekuti tsvaga kwamaita nekutipa mukana uno wekuti tikwanise kutaura nezve Zimbabwe Trade and Investment Conference and Expo inova yekutanga muno muZimbabwe yatakaipa timu iyo yekuti strengthening business relations between Zimbabwe and the rest of the world. Zvinoreva izvo kuti kusimbisa my business relations between Zimbabwe nepasi rese nekukurudzira nekuudza vanhu kunze uko kuti Zimbabwe yavhurika for business, Zimbabwe is open for business. Tichange tina His Excellency Comrade E.P. Mnangagwa vachapa keynote speech.
Tabva tanzwa mashoko amataura ekuti Zimbabwe is open for business. Ndiyo maridzo yatiri kunzwawo mukuru wenyika achiparidza kwese kwaari kufamba uku. Musangano uri kuitwa uyu wemabhizimisi uyu ungadaro uri here uri kuitwa nehurumende kana kuti une chekuita nezvematongero enyika?
Ndikakudzai nhoroondo yemafungiro andakaita kuti tiite chinhu ichi, you'll be surprised. Ini ndakange ndiri Mandela Washington Fellow 2017, ndanga ndiri University of Texas at Austin. Ndokwandandafunga kuita inonzi Africa America Business Meet Conference. for April. However, nezvakazi kuitika muZimbabwe muna November, ndandinda ndadzoka kumusha. Ndakaona kuti before chaita yekuAmerica, tadi kuita another conference muno muZimbabwe. Todaidza iyo mainvestors acho auye muZimbabwe.
Kuungana kuchaitwa uku vanhu vachikurukura nezvebusiness nekuratidzira zvavari kuita nekutengeserana uku. Zviri kusangana papi nemachinjiro aita zvinhu muZimbabwe?
Mukaona inize muswaka inogoitwa president yedu, chinhu chavainyanyotaura nezvazvo ndechekuti vari kuda kuchinja ikonomi yeZimbabwe. Nematauriro avakaita kuti we are 16 years behind, and it's true. Asi ini semunhu wemubhizimusi ndichive muno munyika, maone ndandiri kuita mainvestors are flocking into the country daily. Zvinova izvo zvinoratidza kuti for sure Zimbabwe is open for business.
Avo vange vari amai Josi Mahachi, mukuru wevari kuronga musangano uyu, vachitaura vari parunare kuHarare nestudio 7. Tabatawo mazvikokota wezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze kuti tinzwewo maonero avo.
Zimbabwe haisisiri yakare. Zimbabwe yavakuda kuita zvinhu zvitsva, yavakuda kutora mikana yokuti vanoda kushanda neZimbabwe vashande neZimbabwe, chinhu chakanaka chavari kuita. Uyezve chinhu chikuru chakanaka nechekuti Zimbabwe inodiwa zvakanyanya nyanya nedzimwe nyika, nokuti Zimbabwe haitisisi, haitonhoresi. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza, Zimbabwe inyika yakatisumukei, kunyange takaita madzidzo akawanda, matambudziko akawanda takapinda nawo, asi pari zvinhu zvinogona kugadzirika kana pane vatungamiriri vari kuziva zvavari kuita, vane shungu dzokuti nyika ino iende mberi.
Imomo mukukokera vekunyika dzekunze nekudedzera vepasi rose kuti huyai muzodyara mari munyika, huyai tiite mabhizimusi, ivo vari muZimbabwe vari pachavo vasati vabuda kunze uku vakundikana here kugadzirisa zvingaite kuti Zimbabwe isimukire?
Dambudziko riripo iko zvino neZimbabwe ndeyekuti hatina mari yokunze kwenyika, hatina ruzivo rwakadzika-dzika rwemabhizinesi ekunze kwenyika. Varidzi vavo ndo vanotofanira kuva vachibatsira vemunomu. Mabhizinesi edu emuZimbabwe mazhinji acho ane zvikwereti, mazhinji acho ari kushandisa zvirongwa kana kuti matekinoloji ekare kare, vari makore kana makumi mairi chaiwo kumashure nokuda kwetekinoloji yavari kushandisa.
Nyika yeZimbabwe yati yagadzikana here zvekukwanisa kuwirirana nevekunze kuti vashandidzane vachiita mabhizimusi angasimudzira nyika?
Chokutanga chandinoda kutaura ndechekuti haumiriri kuti madhakisi ako ese angave murundaza ava inline kuti utange kuita zvinhu. Unototanga kutoshevedzera kuti zvinhu zvangu zvashanduka, ndave kuda kuita zvinhu. Uchitaura kudaro unenge uchitogadzirisa zvinhu. Zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa muZimbabwe. Mitemo yedu iri kumashure shure.
Avo vange vari vaGodfrey Kanyenze vachitaura parunare vari kuHarare.
Mubatanidzwa wenyika dzekuEurope kana kuti European Union yapa mari inoita mamiriyoni matatu emadhora kuZimbabwe, iyo ichashandiswa mukusimudzira mabasa ekuchengetedzwa pamwe nekuremekedzwa kwemitemo munyika. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangana reAvameli Human Rights Lawyers Network vati nei mukweva, vanoti kunyange havo vasingatarisiri kupinduka kukuru munyaya dzezvekodzero dzevanhu kubva kuhurumende itsva, mari iyi ichabatsira zvikuru mukuedza kuchengetedza kodzero dzevanhu munyika.
Masangano abatwa iwawo 3 ane pachirungu yatinoti trickle down effect. Pa trickle down effect pa Judiciary Services Commission, yanotswa kwe Judicial Service Commission kuchaita kuti magweta ange achipinda achibetsera vanhu mumakoti anenge ari well resourced, because makoti edu anga asina ma resources.
Munoona sokuti zvichatamutsauko here iko zvino nehurumende tsva iripo iyi?
Andi wane pachaita msiano masangano acharamba aripo chichango chinja imande depending on behavior ya hurumende inengeri pano kana hurumende ikaita kuti ichengeteze bumbiro remtemo pasina vanhu wano victimizwa masangano achaita basa reku educator neku advocate for mamwe ma rights ema minorities even toenda kuvandudza kudzidziswa kwebumbiro remtemo muZimbabwe.
Madzishe anobatsirika sei?
Madzishe they are part of the access to justice. Vanga batikana pa training. Because iko zvino madzishe, they have been also been finger pointed in the abuse of yema human rights. Saka program ichabetsera kuti pawane kudzidziso rekuti what is the role of traditional leaders muZimbabwe as envisaged nebumbiro remtemo. Especially the aspect yekuti madzishe hafaniri kuita political.
Koko munhu uya unonzi common person munhu zvake chii chavanotarisira pane zvaitwa izvi?
Pane zvaitwa izvi, the common person should look forward to nyaya dzelegal aid. Legal aid inenge ichiwanikwa ne Legal Resources Foundation, it will be providing basic legal aid. Secondly, legal education wanhu vanenge vachidzidziswa nana Legal Resources Foundation. Thirdly, yatinoti pachirungu access to justice. Access to justice ma courts edu kana anima resources vanhu vanenge vachikwanisa kunge vachiwana zvunhu pachena pajikerere. Ndo zvakakosha kuti vanhu vawane access to justice.
Avo vange vari vatine mukweva vachitaura vari parunare muHarare.
Chienda kuna Marvelous Nyauye Mutlanga achitiudza zviri kuitika pa Facebook page redu.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tanga tiri kunzwa kubva kune vatsigiri ve Studio 7 pa WhatsApp uyezve pa Facebook page pedu kuti vanofungei nekuti Studio 7 yakasvitsa makore 15 vachitepfenyura kwamuri kumativi mana enyika. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii. Kuda kwashe Kekulo Magurawushe anoti makagonesa chaizvo pakuva digital apa. Tiripo pabasa, we are virtually in Washington DC zvedu. Pamela Katiyo ari kuti tinokuteererai tichikuona izvi pa Facebook tiri kuno kugana.
Kwa tafadwa kulia ndiri kutenda 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 association Zimbabwe tinofara nekutenda nekunyure yevyo nekutipa nguva nekuti tinge tichitaura takasununguka tisingatye tichipa tinoda kungo kutenda kuvashamarari nevatapiri nhau ve7 nebasa ravari kuita rakanaka muno muZimbabwe nekwese kwavari takukwanisa kuti tizvike kwese kwese nevanhu vezimbabwe pasi pasi pese kwenyika mateka teka kumwe kusingasvikike vakuziva kuti zviri kuitika munyika chii.
Vapawa Jonera vanoti handifadzwi nekuti mazuva ano pese pamunoripota pamusoro peMDC Alliance munotaura nezvekunetsana. Ko progress yataita hamuione here? Ko marali ari successful atiri kuita hamuaone here? Chinjai maitiro. Henry Ngaranoti played important role in bringing uncensored news to the majority of Zimbabweans. Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chevechidiki chedzi connection nasi tiri kurangarira muriri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avo vakatsakatika mugore ra 2015. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni tungamiri Nkomo.
Nguva sezvo yapera, regaiti tarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzibatane kuitira kuti vakunde musarudzo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votaura paState of the Nation Address vachiburitsa urongwa hwavo hwekurambidza vanhu vekune dzimwe nyika kuuya muAmerica.
Varwiri vekodzero dzevanhu vanoungana muHarare vachirangarira vaitaidza mara avo vakapambwa vakatsakatika makore matatu apfuura nevanofungirwa kuti vasori.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinochimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani. Ini ndini Evans Zeninga.
Kana muchida kutitumira matsamba mbozha, titumirei kustudio 7@voanews.com. Ndini wenyu Tanono Kawande, ndiri muWashington DC. Chokusia ai muna sandekile mhlanga.
Soku isika disenda baku